Vashtaura pakuvhurwa kwedare redzimhosva reEpworth Magistrates Court mumusha weEpworth pedyo neHarare vamunangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzeuori nekushandisa zvinodhaka. Vachiti nyaya yeuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamajors dilai navo, vanenge vakomana vasikana vavo vanenge vasitika kujere.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva. Vachiti nyaya yekuburitswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburitswa nenheferenyuro yeAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenge yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vamunangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema dzisawira epedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishen onana nezvekurwiswa kwouori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwe kuti komisheni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki yakati yakaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburitswa neAl Jazeera, uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita savaHubert Angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino vamunangagwa vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarira vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Zvinozvo vetiko izvi zvokupandukirana. Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Chota was praying. Baba Chota, mazodzoka motini, tive nekuregererana. Mamajisisi hafani kumboudzwa nyaya yekuregererana.
Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vati vamunangagwa havana kumira pachokwadi sezvo vachiti bato ravo reZANUPF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kumaprimary eZANUPF zvinoratidza izvo kuti ZANUPF iri kuramba ichienda mberi munyaya dzepolitical violence. CCC takataura tataurazve, uye president vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo nyararo panguva yesarudzo, vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose, mainstitutions ose veZEC neveNational Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo, atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe vachiti izvo zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maadvokati anoda mari anopospona, agopospona ichitime yaanodhiraivha kuenda kukoti unowana kai kamani. So is the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant freely request for postponement.
Zvichakadai mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati Judicial Service Commission ine urongwa hwekuvaka mamwe matare edzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukoba kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabhuku neGlenora muHarare senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare edzimhosva pedyo navo zvinoita kuti vasadhurirwe nokufamba vachienda kumatare. Asi kunyangwe kuri kuwedzerwa matare aya, mamajistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.